Shiva Shambho Hara Hara Shambho Shiva Shambho Hara Hara Shambho Bhavanasha Kailasa Nivasa Shambho Hara Hara Shambho Parvati Pate Hare Pashupate Parvati Pate Hare Pashupate Gangadhara Hara Gauri Pate Shambho Hara Hara Shambho